Vana chiremba vanoti vari kushishikana zvakanyanya nekushaya hanya kwehurumende mukugadzirisa matambudziko ari munyaya dzeutano. Mumwe chiremba, Dr. Prince Butahu, vati mukushanda kwava vana zvekushandisa zvinovadzivirira zvekuti vamwe vana chiremba vari kutoshandisa makondomu semagirovhosi ekupfeka mumaoko sezvo magirovhosi asiri kuwanikwa.
Chigunwe wangotora kondomu wongopfeka, it's a compromise. Kuti tine that compromise uyu uyezve zvakawanda handiti zvasingatauri iyo especially kana kuti uri kuda kwatinoti kuongorora vanhukadzi handika mune zvimwe zvipatara unototora makondomu wotoisa muzvigunwe wotopfeka handiti ndizvo kutaurwa nana chiremba kuti hatikwanisi kuramba tichiita izvozvo tichienderera mberi uyezve munhu akauya ari achirwadziwa nedunduru reweti rakazara kuti urilivhe munhu iyeye weti achichema ari apapa unotoenda unotsvaga urine bag chibhegi chiya chekuisira weti chiya unonochitenga famasi yekunze iri mutaundi pachipatara hapatorina muzvipatara hamutorina zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mumwe chiremba Dr. Rejoice Kututwa vaudze Studio 7 kuti hazvivabatsiri kuti vamanikidzwe kudzokera kubasa vasina zvekushandisa zvakakwana zvinosanganisira mishonga. Dr. Kututwa vatiwo vanodawo kurarama nekudera havangatarisirwi kuenda kumabasa vasina cheuviri chavanowana.
Kuti isu hazvikwanisike kuti tishande muchipatara ndisina mushonga yekupa murwere wangu zvakafanira kuti ndaenda kumunda ndosvika ndonotarisa munda ndisina badza hapana zvazvabatsira hapana zvandiri kukoha hapana marizautsi andiri kuwana saka ndinoenderei kubasa kwacho yeti pesheni yandiri kuedza kubatsira handina bridji rangu nemushonga ndichishandisa ruzivo rwangu kuti pesheni yangu ibatsirike hazvindibatsire inini ndinoenda kubasa at the same time ndine mhuri handidye mishonga inini handidye magrovos saka ndinorarama sei nemhuri yangu ini ndiriwo munhu hongu ndiri chiremba ndina masuperpowers ndiri munhu ndinoda kuraramawo zuva nezuva izvozvo ndofunga government ikatibatsirawo tinoenda pachikero chiri nani.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita atiwo zvavari kushandisa muzvipatara zvikurudzirwi asi kuti vanenge vachingoitirawo kubatsira varwere. Chiremba uyu atiwo sezvo zvinhu zvave kungotengeswa nemadhora ekuamerica vanodawo kuti vabhadharwe nemadhora aya kuitira kuti vakwanise kurarama.
Sainyaya chati ndibatana nevamwe mukuratidzira inyaya yekunumber 1 kunyanyoshayikwa kwezvinhu muchipatara. Muchipatara medu we write tinonyora ma prescription chaiwo kuti munhu anonyora chinhu anotenga chinhu chinenge paracetamol ma chest drain ma syringe chaiwo anozikanwa ne anyone even as medical you have to go and buy zvinhu zviri kunyanya kushayikwa and we have to compromise tinoshandisa zvinhu zvisingaiti kuti kana munhu asinga asina mari yekutenga tube yeweti yaya tinobatanidza chitube chatinacho tomuisira kana muchizetel g container chechiya hazvisi kutomboita zvinhu it's really bad. And then number 2 nyaya yekuti everywhere kwaunoenda you'd agree with me kuti kwese kwatinoenda vanhu vakuda mayusa kuti utenge even a painkiller. I needed to buy a painkiller some other time ndine ma migraine headaches ndakasvika ndikanzi $5.
Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Elias Muzoremba vanoti hapana chati chanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvagwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemararamiro avana chiremba mushure mekukwira kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende.
Hapana zvati zvabvumiranwa but pane zvakataurwa nehurumende zvaikati iri kuita mishonga yakanzi pane yakanzi yaveko kuna tifamu hatisati taziva kuti ndehwando hwakaita sei pane mishonga ipi specifically inotilasta for how long then pane yakanzi yakatengwa yakatenda yekuindia mishonga wacho hausati wauya they are still on the way pachine logistics dzachona. Panyaya yemishonga ndikati ndo zviripo so far hino machiremba ari kutema kuti cost of living zvinhu zvakakwira mapurice zvinhu zvese almost by 3 times tese tinozviziva but mapei haana kuchinja saka zvinoreva kuti mararamire aakunetsa nekuda kwekuti munhu achakwanisa kuya kubasa because hazvisi kubuda kubhalanzisa kuti
Munyori musangano raana chiremba iri Dr. Mutavisi Anele Bebe vatiwo zviri kuitwa nehurumende zvekuvatyisidzira hapana zvazvinobatsira uye hazvavhundutsi.
Izvi iko zvino pakati nemaone salary yacho tinouya sei kubasa kwacho? Pakati dzingawo mabasa acho ndiani anozovetsera mapatients acho? Saka ndizvo zvatoda kukumbira kuti instead of kuti tite matresa akadaro ava vane masimba vauye titaurisane tione kuti vanhu varwere vangabetserwa sei nana chiremba vacho kuti vangabetsereka sei.
Kuramwa mabasa kwaana chiremba kwava nemasvondo maviri. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo ogadziriswa vachishanda. VaMoyo vakaudzawo makurukota ehurumende kutanga kwesvondo rino kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Young,